Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeluza nasi chishanu chivavu 11-2018. Vaimbo veva rwirire hondo yerusununguko vosangana muHarare nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivaudza matambudziko avakatarisana nawo ayo vanoti vanoda kuti hurumende igadzirise. MDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe yoparura gwaro rezvaichaitira veruzhinji kana bato iri rikakunda musarudzo kana kuti manifesto. Vaimbova munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan votarisirwa kupinda muZimbabwe svondo rinouya kuitira kuti vasangane nemapato ane nhengo dziri muparamende nechinangwa chekuti mapato aya awirirane zvinofanirwa kuitwa kuitira kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Gurukota rezvemutemo, Zimbabwe Electoral Commission negweta guru rehurumende havana kupikisa chikumbiro chemutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma yekuti vapiwe mvumo yekukwidza nyaya yavo kuConstitutional Court yekuti vatatu ava vavandudze mitemo yesarudzo kuitira kuti ifambirane nebumbiro remitemo yenyika zuva resarudzo risati radomwa. Dare redzimhosva remuPretoria, South Africa rinoti richapa mutongo waro panyaya yekuti diplomatic immunity yakapiwa amai Grace Mugabe gore rapera mushure mekurova zvakaipisisa tsvarakadenga yemuJohannesburg Muzvare Gabriela Engels yaive pamutemo here kana kuti kwete. Masangano eWorld Bank neInternational Monetary Fund anoti inflation ichakwira muZimbabwe panosvika kupera kwegore rino. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kubuda mumusangano wava Emmerson Mnangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tichange tichipa mukana kuvateereri vedu kuti vakwanise iwo kumoresana uyezve nekurangarira zuva ravana amai kana kuti Mother's Day iro richarangarirwa nemusi wesvondo. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.